nzvimbo yeEgodini ndeimwe yenzvimbo huru dzinokwirirwa makombi pamwe nekutengesera vanhu uye panosigara pakatsokodzerana vanhu pamwe nemakombi aya. Asi pazosvika nguva dzekuma 1 masikati panzvimbo iyi pange pachena. Munyori wesangano reBulawayo Upcoming Traders Association vadumisane Ncube vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzazobvuma kubva panzvimbo iyi vachienda kunzvimbo itsva dzakatarwa nekanzuru mushure mekunge vabvumirana nekanzuru iyi. Vamwe vati kugoverwa kwenzvimbo idzi kwange kuchiitwa vachishanda nevekanzuru uye zvinhu zvose zvange zvichifamba zvakanaka.
Aiwa, ndibari kumuvha. Since tavumirana necouncil tiri kuprocess yekupa vanhu mabhesa. Zvatanga makuseni ziri kufamba because tiri kupikisa munhu so that we are transparent vunhu anoita zvokupika so that there is no foul play kuti vanhu vefunge kuti aiwa tiri kuketa vanhu.
Asi mumwe wevange vachitengesa panzvimbo iyi Amai Strongile Chongwe vati havana kufara nemagoverwo ange achiitwa kwavanofanirwa kunotengesera kutsva vachitise maonero avo ivo nevamwe vavo vave nenguva yakareba vachitengesera paEgodini vange vachifanirwa kuve ivo vanotanga kupiwa mukana wekusarudza kwavanoda kuenda.
Kualeketa kwacho hatina kufara nako nekuti unenge uchinhongesa nhamba woiswa kumukochero mumashure ikoko ivo vauri kumberi. Taiva aloketa kwaunoenda paso pacho woritedzera mazita neregista iyo yekudhara. Ini ndoiswa mashure ini ndatanga nine 18 ndiri panapa handisi kufara nazvo.
Vakleto Mdzingwa avo vati vave nemakore masere vachishanda paEgodini vati kubviswa kwavo panzvimbo iyi kuchaita kuti upenyu hwavo huvaomere vachiti vachaedza kuwana raramo nekutsvaga basa rakati tsvikiti rinovapa chauviri.
Ndotengesa maetime nemanyuspepa saka mani nokubva kwakwaita paEgodini apa ha tombotofunga kuti mbototsvaga basa chaiko nekuti ndozvaazvichindiraramisa izvozvo. Sezvo chingonzi zvinhu zvakuzonaka zvakuzonaka tombotenderera tenderera chiona kwaviri kuti zviri kunaka here.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaTrust Makai Meya vati vanotarisira kuti kuvakwa kweEgodini Mall kuchabatsira kuunza budiriro muguta reBulawayo.
Ndokana ndichinzwa nyaya yepaEgodini yechitaura nevanhu bati ndazvionera nhasi nemadziso angu kuti zvinenge zviri kuchinja. Michovha yabviswa yaiswa kune dzimwe nzvimbo endi panenge paruradzika chenje kuti toda kuona kuti kuvakwa kwacho kuchabudirira here. Toda kuiona mode yacho yatogara tichinzwa kuti asi kuratidzira kwazvo zvinenge zvichaita hazvo. You are happy is a improvement.
Gore rakapera kanzuro yeguta reBulawayo yakanyorera nachibvumirano chekuvakwa kweEgodini Mall neimwe kambani yekusouth Africa ikazivisawo kuti vemakombi pamwe nevanhu vaitengesera panzvimbo yeEgodini vaizobviswa. Kubva kwevanotengesa ava kwakambotora nguva vatungamiri vavo vachiti vaida kutanga vanyorera nachibvumirano nekanzuru chekuti ndivo vaizopiwa mukana wekudzoka panzvimbo iyi kana yapera kuvakwa. EgoDini Mall inotarisirwa kuvakwa nemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora uye kuvakwa kwayo kunonzi kunotarisirwa kuwanisa vanhu vanopfuura chiuru mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.